Itocho ndo chokwadi mangwana tirikutarisa kuti tichaoparata pane varwere vedu vanenge vaine zvirwere zvepamoyo zvinenge zvichida kuti vaende pabypass machine kana heartland machine. Urongwa tine tichihuita tiri chikwata chisati kurei, tinobatanidza madoctors nemanurses nemaperfusionist anoshandisa mushina wacho weopen heart surgery nevamwe vakawanda wanda vanenge vachitibatsira.
Saka vana chiremba ava nevakoti ndevemunyika chete here kana kuti mune vamwe vekunze vamuri kushanda navo?
Vatinavo iko zvinoizvi ndevemunyika vese, vatiri kushanda timu yese yemuno muZimbabwe.
Kuvhiya vanhu mwoyo kwakapedzisira kuitwa riini munyika uye nechikonzero chei?
Takagumisidza muna October 2018. Tingati zvakanyanya kunetsa zvaive maringe nenhau yekushayiwa zvekushandisa nenhau yekuti foreign currency yanga ichinetsa kuti tikwanise kuallocatewa inofambirana neopen heart surgery. Kana tichitarisira maoperation aya tinoita, tingati zvinhu zvizhinji zvowanikwa zvatinoshandisa zvinenge zvichibva kunze kwenyika, saka zvinenge zvichida mari yekunze kwenyika ndoyanga isinyanya kutinetsa.
Vane chirwere ichi vanenge vachida kuoparetwa vanoita sei? Muri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Tine tichitarira mazera ose. Zvatinenge tichiita tichikurumidzira ndezvekuti avo vanenge vachinzi vane zvirwere zvemwoyo vanofanira kunyatsonzwisisa kuna ana chiremba wavo kuti zvakamira sei, nekuti zvirwere zvacho zvinosiyana. Unogona kuita chirwere chemwoyo chisingade kuoparetwa. Tochinyakurudzira avo vanenge vachiratidza kuti vanoda maoperation pamwoyo, ndovatoe tichikurudzira kuti kana zvikwanisa vataure nemachiremba avo ari sei kuti vauye parinyatwa vouya vovhenekwa. Kana vavhenekwa tikagutsikana kuti vanenge vakakodzera kuti tiite operation tovaita saizvozvo.
Tichitarisawo icho chirwere chemwoyo, kazhinji chii chinopa kuti munhu azotange kurwara nechirwere ichi?
Tingati zvirwere zvemwoyo tingati tinongazvipatsanira paviri. Pane zvimwe zvekuti mwana anozvarwa anotori nechirwere ichocho, anotongobva mudumbu mamai aine chirwere ichocho. Kwozoitawo zvimwe zvirwere zvatinoti acquired, izvo zvaunozokwanisa kubatira nekukura kwauita nelifestyle yaunenge uchigara. Saka tingati tikatarira semuZimbabwe, because tiri third world country, tinee tichiita aya madiseases ekushayiwa yatinonyanya kuwana muno inonzi rheumatic heart disease, yekuti mwana anogona kubatwa nechirwere chepahuro then hachinyatsokurapiwa zvakanaka then chinozotanga kuafekta mwoyo. But chinoita tichiwedzera zvokuti zvinozowanza kubatwa munhu ati kuri kuda kuma teenage kana kuma 20 years zvichienda mberi.